neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva gumi kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wechipiri mbudzi 5. Musangano weZANU PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti rwendo runo yakavandudza chirongwa chepfumbudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi kwasara mazuva gumi kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa 5 mbudzi. Mapato makuru maviri eDemocratic Party neRepublican Party ave kuita chipata-pata kupendera urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo iyi. Vari kukwikwidzana zvine mutsindo ndevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika pari zvino amai Kamala Harris. Vanongorora zvematongerwo enyika vanoti hapana kujeka kuti ari kufarirwa nevanhu kukunda mumwe ndiani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sokuti ndichitarisa mai Kamala Harris nevari kuvabetsera vanosanganisira vamwe vanozikamwa chaizvo vomuRepublican Party vakaita sana mai Liz Cheney, mwana weformer vice president weAmerica kuna vaBush vaCheney, vaDick Cheney. Uri kufamba kana kuti wakatombofamba naamai Harris achikambena kukambenera kuti aiwa musavhotera munhu wokupati kwangu vaTrump, voterai amai Kamala Harris nokuti vaTrump vakati vakati. Zvinobva zvaratidza sokuti zvichandorerekera kuna amai Harris nokuti handisati ndavona muDemocrat unenge achibatsira vaTrump kana kuti zvekare handisati ndavona vamwe vakuru vakuru vomupati yamaRepublican vakaita samaformer president vari kubatsira vaTrump kukambena.
Izvozvo zvamuri kutsanangura izvo zvodzidzisa veruzhinji kuti kudini takatarisana nesarudzo iyi.
Ndinoona sokuti ni amai Harris vanenge vachandokunda mberi kunoenda uko nokuti vane zvibwe zvitedza zviri kuvabatsira tinoti maheavy hitters ayaya ari kumapato ose ari kutsirana kuti vaTrump vasadzokerazve pautongi hweAmerica.
Tinonzwawo kuti mari dzakaunganidzwa nevari kukwikwidzana dzekushandisa musarudzo iyi hadzina kunyanyosiyana. Zvinovasiya vakamira papi mukutsvaka rutsigiro?
Hongu kumaruku pamwe dzingangenge dzichingova dzakada kunofanana kuti vadi vazvishambadze pamaTV apa, asi vari kuzamawo vaTrump vachitaura zvavanoda kuita nokuti vaTrump ka vanenge vanokusimba kukuziva kuziva kuma bizimusi kuti munhu unodei vobva votaura zvinoda vanhu izvozvo vamwe vanhu vanoda kuti vanhu vasina mapepa muAmerica ngavakandwe kunze ndio zvavanenge vachitaura izvozvo chero zvavo vachizoshayiwa simba mberi kunoenda uko asi vano hungwaru nouchenjeri nedzidzo dzokuma bizimusi uku kwavaimbova kuziva kuti munhu chaiye chaiye chii chaanoda mapromisa anoda ndihapi anhasi nyange zvisingazvoiti kumberi uko ndisingati zvangu vanenge vachinyepa asika ndidzo politics ndokwandoona kusimba kwavo kuti vangangodohwinira ikoko somunhu unonatsokuziva kudhonza vanhu kuti vaite zvavanenge vachida zvichibvira noruzivo rwavo rwokubhizimusi uku
shoko rimwe chete ramunosiyirawo vateereri pamusoro pesarudzo tichipendera
chihombe ndechokuti tomirira musi wacho vanovhota vanhu voenda vondovhota zvakanaka zvinopa chidzidziso kunyika dzapasi rose kunyanya Zimbabwe kuti hapafaniri kunge pachirovanwa kutukana iwo achingova maelection achazodzokazve makore ari kutevera
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvina fundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio. Pagore, we National People's Conference wapera nasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Musangano uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti Industrialize and Modernize Towards the Attainment of Vision 2030. Musangano uyu wakatanga nekusangana kwePolitbureau muHarare nechipiri uchizoteverwa neCentral Committee nechitatu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvisungo zvabuda mumusangano uyu sezvo vatori vedu venhau vakanyimwa mvumo yekukavha musangano uyu. Inoti yakavandudza chirongwa chepfumbudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa senzira yekuti nyika iwane chikafu chakakwana. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Murongwa hutsva hwekuvandudza chirongwa ichi, hurumende inoti munhu anofanirwa kutanga achera makomba ose kuitira kuti apiwe mbeu yekudyara, kotereza yekukudza neyekuberekesa pamwe nemushonga wekuuraya muchenje newekuuraya makonye erudzi rweamiwem. Vachitaura svondo rino pakuparurwa kwekupiwa zvikwanisiro kuvarimi vekuchegutu, mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonal and west amai Evelini Ndoro vakati mbeu, fotereza nemushonga zvinopiwa chete varimi vakachera makomba nekuisa uswa pakati pemaraini emakomba kuchengetedza unyoro kana mvura ikaita shoma.
Ita makomba maplots matatu ndiye achatanga kuwana mainputs. Handiti emaplots ake matatu wachera maplots ako matatu ane mastandards atinotarisira kuti zvinangwa zvedu kaunti maobjectives edefu mvudza aite sei abudirire.
Amai Ndoro vakati pamusoro pendima nhatu dzechibage dzinenge dzine makomba ekudyara chiuru nemazana mana ane makumi mashanu nemaviri kana kuti 1452 pandima imwe chete izo vaiwana makore apfuura, gore rino varimi vari kupiwawo mbeu dzenzungu, binzi, masunflower nesoya beans kuti vadyare pandima yechina.
Tinokurudzira kuti vite maplots matatu echibage, kwaita one plot yemalegumes anova macrops akaita senzungu, binzi, handiti kwaita plot one imwe yemaoilseeds zvirimwa zvinotipachi mafuta, handiti ana sunflower ana soya beans.
Mumwe akapiwa mbeu yechibage inosvika makirogiramu gumi nefotereza yekukudza mbeu inoita makirogiramu makumi mashanu neyekuberekesa makirogiramu makumi mashanu zvakare amai Rosemary Makaranga vanorima vari panzvimbo yerailway 28 kuchegutu vanoti vakatochera makomba kare.
Chaidiwa kuchera makomba zvikamu zvedu zvitatu zvemakomba, teka uswa tichiononga pakati pemaraini yedu zvakanaka kuti agozo tichengetera unyoro wekuti kana mvura ikanaya shoma unyoro unochengetedzika.
Asi amai makaranga vachipoteredza yavari kupiwa ishoma uye vanowanzirwa nesora kana mvura yanaya, nekudaro vanotarisira kupiwa mushonga wekuuraya sora.
Taidawo kubatsirwa nemishonga yekusuraya sora. Tiri kuzokurirwa nesora kuti tisasvike pagoro redu rakanaka, uyezve edaisai vari kutipa ishoma.
Mumwe murimi ari kutarisira kupiwa mbeu nefotereza ndiamai Chipo Mangurenje, ava vanorima vari paHope Village kuchegutu kwakare. Amai Mangurenje vanoti vakachera makomba avo nekuisa uswa izvo zvinokurudzirwa nana mudhumeni.
Pago ipapo tinotofana kutoona tsani pabhuloku rega rega rinenge rine makomba 1452. Tofana kuona tani chibatu kana wamanage chaizvo izvozvo zvaunenge uzwa nekuvindiswa.
Mumwe murimi vaDavid Maxson vanoti zano rehurumende rekupa varimi mbeu vanenge vachera makomba rakanaka, sezvo zvichiita kuti vasatengese mbeu nefotereza zvavanenge vapiwa.
Saka vakatanga vachera vogomba wana rurukuisa mbeu, havana paunopinwa nomukwadzi kutengesa mbeu.
Panyaya yembeu dzechibage, mukuru wekambani inouchika mhando dzembeu yechibage yeAgriFeeds vaSocial Shava vanokurudzira varimi kudyara mhando dzembeu mbiri kana nhatu kuitira kuti mvura ikaita shoma vanokohwa, uye mvura ikawanda vokohwa zvakanyanya.
Varimi tokurudzira kuti musangodyara mbeu hwani, ingava tichidyara mbeu dzikona kusvika 3 pamunda penyu kuitira kuti kakauya drought unenge uri safe.
Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti kuti varimi vatange vachera makomba kuti vapiwe mbeu idano rakanaka, asi vana mudhumeni vanofanirwa kuona kuti vanhu vadyara zvirimwa zvacho here, nekuti vamwe vavo vanogona kutengesa sezvavaingoita makore apfuura. Chirongwa chepfumvudza gore rino chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti goguru pandimadiki. Zimbabwe yakatarisana nenzara zvichitevera kushanduka kwemamiriro ekunze uko kwakavhiringa gore rino. Sangano reWorld Food Program roti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika kusvika panguva yekukohwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 Masvondo ese, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga. Hurukuro na amai Wendy Madzura. Amai Wendy Madzura murimisi mukuru wekambani yembeu yeSidco Zimbabwe. Tinokuchingamidzai mai Madzura paStudio 7. Tiri kunzwa kuti mune zvirongwa zvakawanda zvamuri kuita nemadzimai munyaya dzekurima, asi nhasi ndakukokai kuti tinzwe kuti nepane mwaka apa iko zvino nyaya dzinoda kutarisiswa ndedzipi dzingadzidzwa nevamwe varimi, zvikuru madzimai. Tinonzwa kuti musha mukadzi ndivo vakabata minda mizhinji kumamisha uku.
Zuva ranhasi tinoda kuti titaurewo zvakare nenyaya yekukosha kwemabhajeti kana kuti kurongeka panyaya dzekurima. If you fail to plan, you plan to fail, vanodaro patsumo yechirungu. Saka zvakakosha kuti tikakundikana kuronga tinenge tironga kukundikana. Iyo munyaya dzekurima idzi tinokurudzira kuti ngatirongei zvinhu zvedu nenguva tichitarisawo kuti tenga uye tinozviwanepi nemutengo wakanaka kuitira kuti tikwidze inonzi profit margin kana kuti tirime zvemhando yebhizimusi.
Ndezvipi zvinofanira kutariswa nemurimi pakusarudza mbeu yekudyara?
Mukacherechedza munogona kuona kuti imi sarudzo yechirimwa, sarudzo yembeu yekudyara mumunda inofanira kunge yakatungamirirwa nekuti murimi akateyei. Tikacherechedza chibage chine mhando dzakasiyana siyana dzinogona kusarudzwa zvichienderana nekuti chekutanga unoda kutengesepi, musika wacho unodei, chechipiri uri kuteya kutengesa sechinyi, igreen mills here, isilage here, chikafu chemombe kana kuti chezvipfuyo, kana kuti uri kurima kuti tiwane sadza yatingati grain. Saka tinokurudzira kuti isusu muzive kuti makarima makateyei kuitira kuti muve munosarudza mbeu zvinenge zvichitungamirirwa naizvozvo.
Hakuna kwatakambosvikonzi gezai maoko tidye muriwo, kunonzi gezai tidye sadza. Ngatisimbirirei pachibage nhasi, ndopa nedumbo apa, tibatsanurirei mbeu idzi.
Kumhando dzembeu dzamunogona kusarudza kune tsuro inova iyo inokatsika zvakanyanya pamusika kuibva kudarika dzimwe dzose zvisiyana nekuti nharaunda inodziya kana kutonhorera zvakadini. Tochibva pashuro toenda pashoko. Shoko tinowanikwa ichiwanikwa ichiibva iyo mukati mazuva ari pakati 117 kusvika ma125 days. Iyi imbeu yatinokurudzira yakambopuwa dingindira rokuti kwai mukadzi usainde nekuda kwokuti munguva pfupi pfupi inenge yatoibva. Zvadonaka pamusha hapaiti zhara. Shoko iriko inowanikwa ichinzi 419 kana kuti 437 kwaane shokotsa inova inobatsiridza zvakare ana mukanya kuti aiwa gohwo riripo rinobuda zvakare ipapo. Tochibva ipapo tochienda isusu kumbizi ana manjenjenje ganda revasikana. Uko tinowanikwa tichiwanikwa tine 555 iyo yanetsa zvakanyanya pamusika nekuti kwose inokwana. Ingava green millies, ingava mbeu yekuti muda sadza, marima makateya silage kuti muite multiple cropping, kwose inowanikwa ichikwana 555 iyoyi. Tochienda isusu kushumba gohwo rinodzova. Imiwoye imi uko tine mbeu dzakasiyana siyana asi iyi mbeu inenge ichikurudzirwa kune vane madiridziro kana kuti vanorimira kunharaunda dzinowana mvura yakawanda. Tinowanikwa kuti tine 659, tine 661, tine 657. Mbeu dzose idzi dzinoita zvakanaka dzichipa shanga chena. Tochiti zvakare tine 608 inova iyo shumba tsvuku inopa shanga dzeyellow yakanaka zvakare kusilage yakanaka kuita green millies kwose inokwana. Tochibva tochienda kuzhou gohwo rinokura kudarika rimwe rose muzimbabwe muafrica mose. Hakuna mbeu inopindirana nenzou pagohwo. Tine 719, tine 727 mbeu yekuti mukarima kunyange kunzvimbo dziya dzinonaya kana kuti mukakasira kuidyara kuregion 1 region 2 munowanikwa muchiwana gohwo renyu repamusoro. Tenge tichikurudzira kuti muwanikwe muchiigamuchira muchiidyara. Yakapuwa chipo cheinonzi drought tolerance. Drought inoshingirira zvakanyanya muzuva. Ndapota hakuna mbeu inoikwa iyi haibakwi nedrought. Kana zuva richinge raita kwenguva yakareba mbeu inobakwa nedrought asi unoda mbeu inoshingirira kumazuva akawanda. Ndapota iro drought tolerance hakuna mbeu inoinonzi drought resistant.
Saka kunana region 4 region 5 uko vorimei manje
kune vari ku region 4 region 5 dai waro majigara mbeu dzisanga diki. Tine sila inova iyo mapfunde machena. Tine SCC smile anova mapfunde matsvuku zvakare ne SCC XH102 inova iyo mapfunde matsvuku matsva ane gohwo rinodarika 5 tons kusvika kuma 7 tons pahekita imwe chete. Mapfunde matsvuku anenge achanyorimwa akateya kubika doro. Saka zvakakosha kutanga wawana musika wacho asi chazvanakira vana GMB izvezvi votenga dzose mhando dzemapfunde vanotenga matsvuku machena nemutengo wakanaka. Saka munokwanisa kudyara mapfunde zvinokurudzirwa zvakanyanya.
Mudzimai ari pamusha ochibatanidza mbeu idzi sei kuti zvivewo nepundutso
kuti akwanisewo kurima mbesa dzemuriwo dzakasiyana siyana mumunda nekuda kwokuti tinoda kuti pave nefood security hongu asi panofanira kuitawo zvakare health security. Saka gore rino nemwaka watakatarisana nawo murimi wose anofanirwa kuwanawo ane arima. Vechidoko vanobva vati rima something.
Shoko renyu rekuonekana nemurimi nhasi roti kudini.
Mwaka wanhuwira musatenge mbeu pose pose. Musatenga mbeu pasi pemuti. Imwe inenge yakangopendwa yangotorwa mudura. Ndapota tengai kune zvitoro zvinozivikanwa kuti zvinotengesa mbeu chaiyo chaiyo. Nekuti mari yakakosha ngaishande painofanira kuitira kuti muwane pundutso nekuti kurima ibhizimusi sidiko. Uriwo musha wegohoguru.
Tinokutendai mai Madzura nekuva nesu pachirongwa chanhasi. Vateereri tinokutendai nemiwo tokushuvirai zvakanaka mumwaka uno. Ivai nesu zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutaura navaAdhonia Muzezewa vanove vasingaone vachiita zvemimhanzi vachitaura nesu vari parunhare kuzvishavane asi vachibva kumberengwa. Avo vari kuti vari kuitawo dambudziko rekuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro zvekushandisa pamwe nekuti mimhanzi yavo inge ichitsikiswa. Ndokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMuzezewa.
munharaunda.
Vamuzeziwa, tinonzwa kuti imi muri Gwenyambira kana kuti muri mune zvemimhanzi. Mungatiudza pamusoro pebasa ramunoita.
Chokwadi ndiri Gwenyambira ndiri mune zvemimhanzi. No kuita mimhanzi yakasiyana siyana ichitendero zverudo kungura zvose izvozvo zvinokwanisa kunge ndichiita mitambo yakasiyana siyana iyoyo. Adoniya Muzezewa ndakaberekwa mugore ra1990 musi wa25 September ndikaenda kuchikoro kuno kumberengwa kunonzi kushimba shava primary ndikazoita dambudziko remaziso ndava nemakore 9 ndichibva ipapo mugore ra2000 ndabva ndaenda kumusume kunodzidzira bureu sezvo ndanga ndisingachaoni ndikazvidzaa kusvika pafomu 4 panguva yandanga ndiri kuchikoro ndaita zvemusic inenge kuri Dzambira kungoimba maakapela saizvozvo ndichifamba uko ndichiita zvechikoro uko ndichiitawo zvemusic ndichifamba kusvika ndanopedza muchikoro changu asi handina kumira kudire zvemimhanzi nekuti ndanga ndine shungu dzekuti aenda kutiita mimhanzi yangu yaendawo munyika yaekuona vanhu semunhu asingaoni kundandaigona kuzowana kurarama nekuraramisa semunhu ava nemhuri saka shungu dzangu dzepakungoti music yangu dai yagona kundikona vanhu dai maprodusa agona kundibatsirawo nekundirekodha kukumbira uku kuti chipo changu chiendeyo kumberiwo ndikasikamawo ndigona kuzorarama zvakanaka mangwana sezvinoita vanhu.
Saka chii chiri kutadzisa kuti munge muchiwana vanhu kuti mutsikise mazenyu?
Chekutanga inhau yemari. Mari yekuti upinde mustudio munhu unondo uchitsvaga uchishayiwa saka semunhu asingaoni muno muzimbabwe tinorarama tichiita zvekukumbira vamwe tichipinda mumabhazi vamwe tondeyaona mashopu vamwe vanogarawo pasi vachiridza vamwe topindawo muzvikoro tichiridzawo mbira seni ndo zvinhu zvandinowanza kuita kupinda muzvikoro tinoridzawo mbira unoonawo two sens unoonawo kudai chisipo mabhoarding schools kwatinombopinda unoonawo chisipo kuda chekugeza kana chikuwacha upenyu huchitovandudzika asi mari yekuzoti upinde mustudio inobva yazorema kubuda saka ndopanozongofira tsoro yangu ipapo kuti ndiwane mari yekupinda mustudio uyezve pane zvandakambozviita izvi mukana kuti zvinge panana YouTube sapa paindaneti zvinge zvida mari izvozvo izvozvo kuti unge uchizviita saka Adoniya Muzezewa challenge yane yandiri kuti asi kuwana mari nekuti munhu akatongozvigarira kumusha ndongotsika music yangu yonzi music yako yekosenda pafoni zvotopera zvakadaro.
Saka tingati here zvine chekuitawo nezvamuri zvekuti muri munhu asingaoni?
Munhu asingaoni chokwadi ndechekuti tinongodiwa ruoko kana ukakwanisa kuwana ruoko hunogona kukusundisa kuti ubve pachikamu chaunenge uri uchiinda pane chimwe chikamu ndoona sekuti ndo zvakagona kubatsira nekuti kazhinji kacho munhu asingaona wagara unoda yatingati helpi pachirungu abve papoint A achienda papoint B saka izvozvo izvi zvinenge zvichingoda mufundisiri zvite zvakanaka.
Saka rubatsiro rwei rwamuri kutsvaga kune vakateerera pane inonguva?
Chokwadi ndechekuti Adoniya Muzezewa haana zvikwanisiro zvokuita. Mbira yandiri kutoshandisa ndakaitiwawo neshamwari yangu anobva kumashinga uko yakangondana wakandikosi chipo inyonganyonga mbira kura kuti kandikanzi Adoniya uri kuda kuti zvoita show ndina kufanira kuchitsvaga kuti ndohaya mainstrument akakwana kuti ndichinoridza apa pakuhaya pacho unenge usina mari yekuti ndohaya saka ritori dambudziko guru iroro kuna Adoniya haana chikuridza.
Ko vandida kukubatai vanokubatai papi? Vamuzeziwa,
namba yangu yeWhatsApp inobatika +26371525176.
Dzokororai
+26371525176 ndiwo pandinobatika paWhatsApp.
Manga makateerera kuna vaAdoniya Muzezewa vanoye vasingaone vachiita zvemimhanzi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Ndau dzemitambo, muimbi wekuJamaica Burning Spear akafadza vanhu vakawanda vakaenda kunonzwa achiridza munhandare yeGlamis Arena muHarare svondo rapera. Pasmo Ndlovu anotipanyaya inotevera.
Muimbi wa msambo we reggae, Benning Spear, uyo akaberekwa ku Jamaica achenze Winston Rodney, makore makumi manomwe nemapfumbamwe adarika, akafadza vanhu vemuZimbabwe nemumhanzi wake. Vanopfuura zviuru zvinomwe vakazadza Glamis Arena vachida kunzwa muimbi uyu. Benning Spear ari kufamba achiimba munyika shoma dzemuAfrica pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour munyika dzakaita seKenya, South Africa uye Zimbabwe. Muimbi uyu anoti ari kufara kuti ari muAfrica uye kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzaari kuridza pasi pechirongwa ichi.
Zvinofadza kuuya kuAfrica, uye chimwe chinofadza ndechekuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour.
Anosimudzira zvemitambo aishanda nechikwata chaBenning Spear muZimbabwe vaTerence Maphorisana vanoti vari kufara kuti showa yavo yakafarirwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Mumwe muimbi womusambo wereggae Tinashe Munengami uyo anozikanwa nerekuti Selo Culture uyo aivewo pachikwata chevaimbi vaibatsirana nemuimbi wekuJamaica uyu anoti ari kufara zvikuru nemukana waakapiwa akati akanzwa kusimudzirwa.
I want to kunzwa kufara to be part of the lineup show ya Elder Benning Spear. It simply shows kuti reggae music it's a universal language. You can see even the attendance.
Mumwewo mudzimai anofarira nziyo dzaBenning Spear anogara muHarare, Lorraine Musenkezi, anoti ari kufara zvikuru kuti ukama hwemarasta munyika uri kuramba uchisimbawo kuburikidza nemimhanzi yeshasha dzakaita semuimbi uyu.
As a rasta sister, patakanzwa kuti Spear ari kuuya, we were like so excited, taitofara tikatotishi. Our African teacher ari kuuya zvekudaro.
Vanongura nezvemitambo vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kuuya kwaBenning Spear muZimbabwe kunoratidza kutyidzana kwakanaka pakati peZimbabwe neJamaica. Vakati ngaivewo kurudziro yekuti Zimbabwe ionewo kuti vaimbi vayo vawanawo mikana yekubudawo vachienda kunyika dzakaita seJamaica.
Tichaonawo kukosha kwekuramba chisimudzira vaimbi vedu vapote vachiendawo kune dzimwe nyika nekuti vagone kuzikanwa kunyika dzakawanda. Kuuya kwaBenning Spear muZimbabwe chiitiko chinofadza chaizvo. Tichitarisa kuti pa1980 paindependence pakauya Bob Marley, mumwe muimbi mukuru wekuJamaica. Saka Jamaica neZimbabwe nyika dzinodyidzana zvakanyanya.
Mushanti mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti zvinofadza zvikuru kuti kuuya kwaBenning Spear munyika hakusimbaradzi ukama neJamaica chete asi kuti kunobatanidzawo Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica sezvo nziyo dzake dzichisimudzira kusununguka kwevanhu vatema.
Vangu kuno tipa ukama wakanaka na Jamaica asi zvakare kuno nyanya kutipa ukama wakanaka muAfrica yese nekuti Benning Spear nziyo dzake mukadzicherechedza dzinotaura pamusoro yekukwidzikidzidza zvinoitwa nevanhu vatema vangave vari muno muZimbabwe vangave vari muAfrica kana vari kudiaspora.
Benning Spear anoridza musambo weRoots Reggae unodonongodza magariro evanhu vemuAfrica, kusununguka kwevatema uye unowanzorumbidza mwari wechitendero chechiRastafarianism anoshedzwa kuti Jah. Benning Spear akaberekwa muSwakurume 1945 kuSt Anne's Bay kuJamaica uye anonzi aive shamwari yepedyo yaBob Marley uyo akava muimbi wekuJamaica akauya kuzoimba muZimbabwe muna 1980. Mushure maBob Marley kwakauya Jimmy Cliff muna 1983 uyo akafadza vanhu nedzimbo dzake dzinoti Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now, The Harder They Come, Struggling Men nedzimwe. Vamwe vaimbi vekuJamaica vakashanyira Zimbabwe vanosanganisira Stizla Kalonch muna 2010, Luciano muna 2015, Chris Martin muna 2016 nevamwewo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva 10 kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Musangano weZANU-PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti yakavandudza chirongwa chepfumvudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.